Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera kukadzi 16/2019 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Munyori akaita mukurumbira pasi rose, Dr. Charles Mungoshi vashaya.
Ava Mungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza. Kudzera kwacho ende tichidairo kudai vaipo rumekedzerwo kudai kwai kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahiro seka chaipo ipapo kuitira kuti vaisu maartist tiwana vanotimiririra vari ipapo
vamwe vanyori vemabhuku vokurudzira kuti Dr. Charles Mungoshi vaitwe gamba renyika vaimbova gurukota rehurumende uye varisa chigaro weZANU PF mudunhu reBulawayo vaKalistus Ndlovu vaitwa gamba renyika iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Munyori wemabhuku ane mukurumbira munyika nepasi rose Dr. Charles Mungoshi vashaya nhasi mambakwedza kuchipatara cheparire nyota muHarare. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Mungoshi anga arwara kwemakore anosvika gumi nechirwere chekuwanda mvura mumusoro afa mushure mekuvhiwa kechitatu svondo rino. Dangwe raMungoshi, vafarai Mungoshi, vanoti vakambovhiwa kaviri asi urwere hwavo hwakaramba huripo kusvika svondo rino pavazovhiwa kechitatu.
Baba arwara from 2010 ka. Saka vaka struggle kwenguva iyoyo kubva muna 2010 kusvika panguva ino pachingoitawo maup and down kurwara kwavo kasi zvakaitika zvondo rapfuura izvo vakaita masisha pano pamba ta masisha bad vaendeswa kuhospital varire nyatwa pakati kwa quick ngi like an emergency but opi ya vanainge sezvo vedu isu sefamily haana kubuda sezvataifungira nokuti vakamboitwa op vakaitwa op kavi musoro because nyaya iripo inonzi hydrocephalus wedrajoi but inyaya yekuti vanenge vane mvura mumusoro saka vakaitwa shanti
Mutauriri wemhuri yekwaMungoshi muzvari Tendai Madondo vanoti haisi mhuri yekwaMungoshi yarasikirwa chete asi kuti nyika nepasi rose rarasikirwa nemunyori wemabhuku aizivikanwa pasi rose
rarasikirwa zvikuru negamba gamba ranga chigamba raedu remuZimbabwe gamba remuAfrica but gamba renyika yese the world over nokuti baba Mungoshi wangu achizikanwa
Muzvari Madondo vanoti Mungoshi akanyora zvakanetsa mvura mambokadzi weBritain Queen Elizabeth II uyo akashevedza Mungoshi kuBritain vachimuchingamidza.
Vakanga vachipiwa mikombe zvakasiyana siyana nevanhu veku even kuCommonwealth vakapiwa best books in Africa vakapiwa kunyange Queen veku UK vakakwanisa kuvadana kuti vaite vasangane navo privately nekuda kwokuti vanga vachivanakidzwa nekuda kwokunyara kwavanoita mabhuku
Muzvari Madondo vanoti vazivisa hurumende uye vanotarisira ruyamuro rwehurumende asi hapana zvavati vaziviswa kusvika pari zvino
saka kuzosheka kwaita baba hongu takwanisa kunyora tanyora kuna permanent secretary Vanik Mangwana tanyorawo kuna office kwa first lady ende tutarisira tichanzwa kubva kwavari pari zvino hatisati takwanisa kuwana communication kubva kuma office wayo asi tinotarisira kuti sokubatsirwa kwangu vachingoitwa norangarira kuti vacharamba vachingo supporta mangu vaino.
Vanyori vakawanda vanoti Mungoshi anofanirwa kupiwa ruremekedzo rwegamba renyika sezvo akashanda zvakasimba mukusimudzira dzidzo yemunyika kuburikidza nemabhuku ake aishandiswa muzvikoro. Mumwe munyora nemukurumbira Aaron Chinura Moyo anoti Mungoshi anofanirwa kuremekedzwa zvine mutsindo.
Wese akatotarisirawo kuti kana vamutongozi vakapiwa ruremekedzo iroro kana vakapirwa mabasa avaiita izvi yati izvozvi ava Mungoshi vanokodzera zvisina mubvunzo zvakapindiridza kodzera kwacho ende tichidairo dai vakadai vaipo ruremekedzo irworwo ndai dai kwaiye kuda kwangu ndaikumbira kuti ngavaende pahero zeka chaipo ipapo kuitira kuti isu maartisti tiwana vanotimiririra vari ipapo.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weZimbabwe Writers Association muzvare Monica chiri pangu yeshi avo vanoti Mungoshi akavaka nyika nezvinyorwa zvake.
Isu sevanyori vemuZimbabwe tinonzwa kuti dai Charles Mungoshi, Dr. Charles Mungoshi vange vaitwa gamba renyika nekuti munhu ane zvinyorwa zvakawanda zvakadzidzisa vana vemuZimbabwe magenerations nemagenerations. Ndofunga pakuvaka nyika chaipo vakaita pavo, saka zvanhu zvakanakawo kuti vapiwe chiremerera ichocho.
Mumwe muvakidzane waMungoshi Gogomata Chapizira vanoti Mungoshi anga ari munhu akanaka uye aiwana zvekunyora mumagariro evanhu.
Vainyorawo mabhuku avo vachitorawo nyaya dzese dzemaraini vachidzichinjurudza vachiita bhuku ravo. Vaita mabhuku akawanda chaizvo inkludi nevana chikoro. Taitoti isusu kana varwara totovanamatira nokuti mabhuku akanga zvamira, saka taitonamata mumachechi kwedu uku kunamatira baba Mungoshi.
Mungoshi akanyora mabhuku 17 uye akawana mibayiro yakawanda inosanganisira miviri yeCommonwealth Writers Prize of Best Book in Africa neNoma Awards for Publishing in Africa. Mamwe mabhuku akanyorwa naMungoshi anosanganisira Makunununu Maudza Moyo, Jiko Kupindana Kwemazuva, Inongove Njake Njake, Waiting for the Rain, Coming of the Dry Season, Branching Streams Flow in the Darkness, Stories from a Shona Childhood. Mungoshi akaberekerwa kumanyene kuChivhu muna 1947 uye vakashanda kuLiticia Biru, Zimbabwe Publishing House, kuHerald Newspaper uye vakamboita writer in residence paUniversity of Zimbabwe. Muna 2003 Mungoshi akapiwa honorary doctorate degree neUniversity of Zimbabwe. Musi acharadzikwa kumusha kwake kumanyene kuChivhu svondo rinouya nechipiri. Mungoshi asiya mudzimai Jesesi uyo anoita zvemitambo nevana vashanu nevazukuru vanomwe. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Ata Chigoriwa.
Vanyori vakawanda vakaungana kuzengeza uko vari kuchema umwe wavo Dr. Charles Mungoshi. Vanyori vari kuruvhu urwu vanosanganisira Shima Chinodya, Aaron Chiundura Moyo, Chirikure Chirikure, Nevanji Madanire, Musai Murazimunya, Memori Chirere nevamwe. Rachel Towe Studio 7 abata umwe wavanyori vakashanda naMungoshi kwenguva yakareba vaElvis Mari kuti tinzwe maonero avo.
Vachoto idambudziko sekuziva kwamunoita kushayikirwa nemunhu wamunoziva kuti yanga iri nyanzvi mune zvekunyora, kwokuti kunyange kwataishanda tiri kumaLiticia Biro kwavakamboshandawo tinoziva kuti ndo vanhu vakanga vataiteerera tsoka dzavo. Saka nyika kunyange mhuri yavo kunyange tose vanyori tarasi.
Chii chamungarangarira vaMungoshi nacho pari zvino?
VaMungoshi ndinovarangarira pokutanga sokuziva kwamunoita nezvinyorwa zvavo. VaMungoshi vakanyora zvinyorwa zvakawanda mururimi rweshona pamwe chete nechirungu, asi ini bhuku randinonyanyovarangarira naro rechishona ravakanyora ndiro kunyarira hakusi kutaura, randinoziva kuti ndiro remabhuku raiva nemanyorerwo anga ari matsva parakapa.
Chii chamainyanyoyemura pavari?
VaMungoshi vaikwanisa kushanda nomunhu wese, vanga vasiri munhu anozvitutumadza. Ndinofunga vazhinji vaitonzi vakataridzwa kuti vaMungoshi avo, vamwe vaitadza kutofunga kuti ndivo nokuti munhu anga akazvininipisa. Ndinorangarira vachiuya ndichiri kudzidza paUniversity of Zimbabwe tichiudzwa kuti ndivo vamungoshi vakanyora zvinyorwa zvakatenderera nyika yose waiva munhu aitaurika naye munhu anga akasununguka kunyange kubatsirawo vamwe vanoda zvokunyora saka munhu anga achishandika naye zvikuru
zvii zvingaitwe nenyika vamari nyika yose senzira yekurangarira vamungoshi
kune zvakawanda zvingaitwa asi ini ndinofungidzira kuti chimwe chinhu chatinoda kuti tiite chandinofungidzira kuti mhuri yavo inenge yanga yatotanga kuita nezvazvo nokuti ndinorangarira vakandikokawo kuti ndive mufoundation yacharles mungoshi saka ndinotenda kuti one of the things chatingaita kuti tichengete legacy yevanhu vakaita saana mungoshi kuti tiumbe zvinhu zvinokwanisa kuzobatsira kunyange vanoda kuzonyora nevamwe vanoda kuita zvimwe zvinhu saka tichitarisira kuti vanofarira basa rakaderovesa mari nebatsiro inoita kuti zita ravo nemabasa avo arambe angoripo kusvika amen hongu zvimwe zvinhu zvingaitwa vamwe vanogona kutaurawo zvokuti vaitwe mahiro nezvakadero hongu munhu unogona kuitwa hiro but kana pasina hwaro hunoita kuti zvirambe zviriko kubva kunhasi kusvika mangwana nekusingaperi tinenge tisina kuita mabasa ava mungoshi wokuti zvinyorwa zvavo zvichange zviripo kusvika mari ino saka foundation ingava ingaitwa kuti ivepo inoita mabasa ichipfuudza mabasa aamungoshi avasiya vasina kupedza
vamari mashoko enyu ekupedzisira kumunyori wanhasi newemangwana
chinhu chandingada kubata chandingati takadzidza kuna vamungoshi ndechokuti pavakanyora mabhuku avo havana kutungamidza nyaya yemari nyaya yokuwana sandiyo inofanira kutungamira kubudisa zvinhu zvaunoda kuti vanhu vazive ndofunga chaakukanganisa vanyori vanhasi pamwe kutungamidza kufungidzira kuti ndanyora mangwana ndapiwa mupfumi asi chakakosha kuti unyore kuitira kuti zvinhu zvaunotaura nezvazvo zvizikanwe zvibatwe navanhu kana zvisizo kupfumisa zvinenge zvakanaka
Munyori akashanda naDr. Charles Mungoshi vaElvis Mari vachitaura vari parunare vari kuzengeza nare Joto weStudio 7. Vaimbo vegurukota rehurumende uye vari sachigaro weZANU PF mudunhu reBulawayo muzvinafundo Calistus Ndlovu vaitwa gamba renyika mashoko aya akaburiswa nezuro nevanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato reZANU PF vaObed Mpofu vaNdlovu vakashayikira kuSouth Africa nemusi wechitatu urongwa hwekuradzika kwavo hausati hwaziviswa asi mutumbi wavo unotarisirwa kusvika muZimbabwe nemusi wemuvhuro Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, inoti basa rayo riri kuvhiringwa nevasori uye vatungamiri vayo vari kuchidzirwa. Munyori mukuru weZCTU, vaJafet Moyo, vanoti sangano ravo harina charinotya uye richaramba richirwira mihoro yevashandi inovakwanira.
Bata munyori mukuru kana kuti president weZCTU, zvikanganisi zvazvo kunyanya vasa reZCTU nenyaya yekuti musangano mukuru une mastructures anoshanda izvine tange tisipo vasa raifamba asi mapurisa anenge akapiwa tingati mainstructions kuti vasa redu risafambe nemazvo tiri kutaura izvi nenyaya yekuti mamembers edu ari kumastructures nzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vachitipa mareports yokuti vari kuintimidatwa pavanenge vari vari kutsitsidzirwa pane vanenge vari saka tiri kuona kuti pane urongwa yokuti vasa redu rokumirira vashandi risafambe nenzira chaizvo
Pane zvamuri kuronga here seZimbabwe Congress of Trade Unions?
Tine kodzero dzakati kuti zvinenge zviri pamutemo wenyika. Tiri kuenderera pamberi neizvozvo inyaya yekumirira vashandi. Inyaya yekuratidzira patinenge tisingafaariri. Saka zvese izvozvo zvinhu zvatakatarisana nazvo kuti kana zvinhu zvatakataura kuti ngazvigadziriswe zvisina kugadziriswa, tinenge takutodzokorora izvozvo zvakaita kuti tisungwe. Hatisi kumira nenyaya yekuti tiri pamberi pemadare. Urongwa hwetu ndewekuti mamembers etu akwanise kuwana kumirirwa ende tiripo kuti tiite basa iroro.
Asi pari zvino hapana chamuri kuronga chakafanana nokuratidzira.
Tinoshanda nenyaya yekuti tinenge tapiwa tingati mandeti neemaorgans eorganizations.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vachitaura vari parunare kuHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuNigeria vamuka nhasi vachiudzwa kuti sarudzo dzanga dzichifanirwa kuitwa nhasi dzambomiswa kwesvondo rimwe chete. Boka rinoona nezvesarudzo muNigeria rinoti raona zvakakodzera kumisa sarudzo idzi kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakanaka. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Oriel Rufaro Madao, avo vanoita ivo basa rekusona nezvimwewo. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu muzvare Madao. Mungatisana nguro basa ramunoita here?
Ndinoita recycled fabric yechitenge. Vamwana kuti chitenge, vamwana kuti Zambia. Tinogadzira zvakawanda zvakasiyana siyana, hembe, bhutsu, t-shirts, mabhegi. Efekti chese chatinokwanisa kungoita pajira tinoita tichishandisa African print here.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange basa irori semudzimai wechidiki?
Inini ndaiwanzoda fashion yakasiyana nevamwe vese. Ndinoda kuva ndikasvika panzvimbo vanhu vazvione creativity mostly. Saka ndaizvishaya mandaifamba ndichitenderera. Saka ndakazongofunga kuti regai ndingoita sei, ndimbotraya kuzvitoondeka, ndoona kuti zvinobudirira here.
Pari zvino mungati bhizimisi iro riri kufamba sei?
Ezvinozvi mazuva ano zvaanani vanhu vakutambira vachinzwisisa kuti zvinofamba sei. Kare zvaimbonetsa noti competition yemumarketing yakawanda necommercial nesu. But ezvinezvi zvaanani vanhu vakutambira vakunzwisisa and vakuzvifarira.
Wakatodzidzira here kuita basa irori kana kuti zvakafamba sei?
Ndakazvidzidzisa. Handina kumboenda kuchikoro kwandakaenda, ndakangozvidzidzisa ndega. Ndichingoendawo ivo paindanet ndichingoonawo kuti zvinofamba sei, then ndozotryawo kutsvagawo a different way of doing things.
Kune vamwe madzimai vakateerera vangati zvinogoneka here panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika pari zvino?
Zvokwanisika nekuti ezvinezvi yembe ndakapfeka mapiece maofcard anenge shandiswa nevanhu saka hapana mari yaunoshandisa kutenga jira unongonotsvaga maofcard matela mutown variko kubatanidzawo unoona nochimwe chinhu chaunovhiridza wototengesa wotowana mari yako
tombootarisa hedu gore rino ra 2019 semudzimai izvi zvamakatarisira kuita
tiri kutarisirawo kuti zvinofamba tikakwanisawo kutiwo masales akawanda tobatanawo nevamwe vari muindastry tokwanisa kutrainawo vamwe madzimai kuti tibudirire takawanda
ndinoonazve wati unoshanda nevamwe madzimai vari kunze kwenyika unoshanda nemadzimai vari kukune
kuamerica canada neaustralia vamwe vari kudubai and abu dhabi
mune muchishanda muchiita sei neivavo
vamwe vanongotumira zvavanenge vachida vamwe vanongonditi chingoshandisa creativity yako wotigadzirira zvinhu zvakadai ndovatumira votengesa ikoko vamwe vanonditumira vamwari
vamwewo vangati ivo madzimai akasimba dzimwe dzenguva vanonyara kupfeka zvimwe zvezvinhu wakadzidza sei kuti ufarire miri waunawo uyezve ungati chii kune mamwe madzimai wakasimba
madzimai vakasimba vazhinji vanofunga kuti kusimba vanhu vanovashora vanhu vavafariri asi ukangodzidza kuzvida iwe zvinotangira newe iwewe mukati mako kungozvida zvauri izvozvo wozvitambira and then wotongoshanda uchiziva kuti takasikwa zvimiri yedu zvakasiyana siyana saka iwewo ziva kuti kana miri wangu wakamira zvakadai pamwe bhasi yangu ihombe unoziva kuti ndopfekawo ndakadai kuti zvingo uri pane vanhu unoonekera vanhu vachitoadmirawo zvawakafa
saka vanoda kutenga kwamuri kana kushanda nemi vanokuwanai
ndirimo Harare vakandifonera vanokonesa kuya kushop kana kuti kumba kana kuti vanondifonera togona kusangana namba yangu i0773124647 kana kuti vanoenda paInstagram yakanzi Rufaro 4 kana kuti paFacebook yakanzi Rufaro Accessories vakatitumira meseji tinoareply.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Oriol Rufaro Madao kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuda kumbotarisa nezvemusangano wevanhurume wapararira pamadande mutande zvisati zvamboitika panyaya dzinotenderedzwa dzine chekuita nevanhurume. Asi chikuru chandoda kuti ndiyeuchidze vateereri ndechekuti uyu musangano uri kunzi Men's Conference 2019 musangano wanga uchingoitwa wekufungidzira, hausi musangano wekuti vanhurume vaiungana vachisangana. Asi pane akangoitawo pfungwa yekuti ko ndakati ngatitei musangano wevanhurume weMen's Conference unangane nezuva reValentine's Day kuitira kuti vanhurume vange vachinzvenga kutengera vadikani vavo kana vadiwa vavo zvipo, vachingopa chikumbiro chekuti handipo ndiri kuenda kumusangano weMen's Conference. Tozodzoka musi wa 16 February unove iye nhasi vanhurume vachiti tiri kudzoka kubva kumusangano weMen's Conference. Saka kana makatishaya kudzimba tiri kumusangano iwoyo. Ichandoda kuti ndinge ndichinyanyoita kuti vateereri vazive ndechekuti zvinhu zvanga zvichingoitwa pamadande mutande hakuna pakaunganwa vanhurume vachisangana. Asi zvakanakidza zvikuru vanhu vaiburitsa mifananidzo, mashoko akasiyana siyana, vamwe vachiratidza mbatya itsva dzavari kunhudza vachapfeka kuenda kumusangano uyu. Zvakanakidza kwazvo, zvapawo kuti vamwe vafunge kuti ko pakaitwa iwo musangano wacho chaiwo chaiwo uchiitwa nevanhurume ungabudirira here. Kuti tizive nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wesangano revanhurume rinonzi Varume Svinurai Vukani Madhodha vatemba Nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaNzounhenda.
Mufaro wangu kuve pachirongwa vakandeviri ndichimoresa vateereri vose veStudio 7 pasirose.
Tichiti ndimi manga muri kwaka kuMen's Conference yatiri kuona kunga yatiza nenyika mumadande mutando.
ma main conference taka zama kuenda asi takaona kusina wanhu vakawanda ndofunga wanhu vangu vachiita zvevhare vanga vakati zveconference
asi munoona sei pfungwa iyo yekuitwa kwemens conference
aiwa ini ndinoti inguva yekuseka inguva yekumhobvisa zvinoneta sezvo tinenge tichirangarira nguva dzefanana nevadiwa vedu asi panongodiwawo ka lighter moment yekumboseka tichikreka majokes nezvazvo asi in any case hatitarisire zvese kuti vanhu vatize rudo nevadiwa vavo vachinyepa kuenda kumamens conference tinongoti ngatigare pamwe chete tichidanana
asi tichitarisa kupindurwa kwaiita vanhu vachipindurana pamusoro peiyo nyaya yemens conference hazvinawo kusiya here muine pfungwa yekuti varume munodawo kuita chimwe chinhu chakadaro kuita misangano yenyu
ichokwadi tagara tichitaura nezvazvo kuti tinofanira kuwana nguva dzatinokurukura tichisheya maexperiences edu sevanhurume nevanakomana its one way yatinogona futi kuguruma nayo vanakomana tichivadzidzisa kuti chinombonzi kukura kuzosvika uite murume mukuru chii nekuzochengeta mhuri kune vanenge vave nadzo asi in any case zvayo handitarisiri kuti tingati tinodziita panguva yekuti vadiwa vedu vanenge vakatarisira kuvewo nesu totarudzawo imwe nguva tiri Valentine's Day 9
mashoko amungataurawo kune vamwe vanhurume vanga vava kutofunga kuti musangano uyu wanga uriko zvechokwadi nokuti vamwe vanga vava kutonzi vava kutsvaga mazuva erivhi kumabasa vamwe vachikwereta mari kuti vanzwe kuti vangasvika sei kumusangano wevanhurume uyu
aiwa chishuwo changu ndechekuti hongu yauya iri joko asi ngatidrowe malessons from that joke if it has generated such interest muvanhurumeka it means there's a need yekuti vanhurume tipote tichisangana tichishare maexperiences tichikurudzirana kuti tiite foster yatinoti positive masculinity mukurarama inokurudzira zverudo inoita condemn nyaya dzegender based violence nemadomestic violence issues mudzimba dzedu
munofunga here kuti pakaita vanosimudza nyaya iyo yemisangano yevanhurume chinhu chingabudirirawo
tikawana vanobatsirana nesu kuisimudza hongu zvinobudirira asi dambudziko ratinaro men usually we are our own enemies because murume angatotarudza kuenda kugwava pane kuenda ingave men's fellowship kana conference yevarume iri padhuze varume hatidi kuenda ikoko
aiwa tinotenda zvikuru vanzo unoenda
mazita yekantekisi
manga makateerera kune mutungamiri wesangano revanhurume revarume svinurai vhukani madhodha vatemba nzounhenda muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc
tinotenda Jonga Kandemiri nechirongwa chaatipa tarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi munyori akaita mukurumbira pasi rose Dr. Charles Mungoshi vashaya vamwe vanyori vemabhuku vokurudzira kuti Dr. Charles Mungoshi vaitwe gamba renyika
vaimbova gurukota rehurumende uye varisachigaro wezanu PF mudunhu reBulawayo vakalisto sindlovu vaitwa gamba renyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC. Doti morara zvakanaka.